Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 6th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the opening of schools in Zimbabwe for the second term tomorrow.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandevele.com.
For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing the new school term and school children's vuzu parties.
Some parents say they are struggling to send children to school due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. Most schools have increased tuition, resulting in some parents failing to raise more than 1,000 real-time gross settlement dollars or RTGS for boarding fees.
At some boarding schools, parents are expected to fork out money for additional items like sugar, rice, cooking oil, margarine, bond paper, and salt, just to mention a few.
While parents are finding it difficult to send children to school, some kids have been arrested in Bulawayo for attending steamy parties in which they drink beer, take dangerous substances, and engage in sexual activities aided by some traditional aphrodisiacs known as vuka vuka.
If you wish to join the show right now, please phone us on this number, 001-202-619-2077. Yebo, Jonga, kunjani foit?
Ni apila wa utin?
Hai, ni apila, banjana bantua?
Amatua na waya apila, but...
Ekaya.
Ama pockets.
Akula
ekaya. Iye, waya tinga, mkatimeo umu mangu.
Ya, yeah. Akuna jini.
Akuna, wana nga yungo tora imumu.
Kunjani foit?
Mari, school fees.
Kunjani school fees, sibili. Kuhalisi ya chupa, kwa zi ndao sibili kukupulwe nge male manglisayo.
I know.
Haba nye mapoting school, so umele papata 1,080.
Double.
Hapo imara tebe patala kuzobuya ke ngasu kangele kulokunye futhi okufunakala esikolo khona ngale okunjengabo chukela
irice
you know isawudo
ndizozo
and kono kuhamba kwa makgs ngani maningi bichana
and ne type irice vakunyorera kuti mahatma vanoda jasmine ne chinechi yeah
so kungani kunjalo mfowethu
so
kuzobuya ne bisto isoup bayifuna
bisto isoup ndaishiya kuti chi
yeah bisto I think ama cubes lana
okay
afaka esitshebeni
yeah kutra kuti soup
so when you are wearing beast yako lomunya boyo lokwako ngale
afaka
esitshebeni
but dambudziko ndere kuti zvinochengeteka sei zvaunganidzwa zvese pachikoro pane paine vana 400 kids we are talking of 400 school children they bring all those items and then they are supposed to be kept in the office or somewhere they will be pilfered to give side
obviously yeah so you know some people may be eating from that dish as well.
I know
yeah so if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Kunjalo ke futhi.
And right, Gibbs. Ongo vadiwa watereri ni watariri. Nasi tiri kutarisa kufurwa kwe shikoro mangwana. Dambudziko hombe, ratiri kunzwa kwa bereki. Ndire kukwizwa kwe mari, zinoripirwa, ze shikoro. Vashinji, varu kuchema kuti shikuru mshikoro zvema boarding. Vakawedzerwa mari zvimwe zvikoro tomboti vanga vachibhadhara kana kuti $950 per term vakazongowana tsamba yechuya ichitawedzera pamusoro peiyoyo taisa imwe $130 maRTGS atiri kutaura iwayo vaisa pamusoro vobva vapiwa futi imwe list yekunzi toda kuti mwana ega ega auya aine sugar maKG4 marice 2kg nechi sauti majarini nezvimwe zvinodiwa naGibbs zvinonzi bisto zvese zvinenge zviri manzi bisto kana bristo
bisto
anzi ne zvichidiwa ipapo isupu idzoti saka ndo zviri kuchemwa nevabereki vakawanda kuti nguva zhinji vangu vachigadzirira kutsvaga mari dzeschool fees pamusoro peschool fees yawedzerwa pamusoro pekuwedzerwa kweschool fees vakunzi vauye zvakare vana vaine chikafu chiri kutaurwa ichocho ndonyaya dzatuti kurukure nokuti vakawanda vari kuti mihoro haina kwairi kuenda salaries are not being increased saka vari kuramba vari pavari muna 2000 chakuti asi school fees dzapamberi nemakore maviri matatu so tibate pindai muchirongwa tokufonera itumira inamba dzenyu tokufonera so tinoita mazuva ese tokurukura gifts
apart from pisto there is cooking oil
yes
margarine sun gem and bond paper
bond paper
no way how to talk about bond
so bond paper
yeah, bond so
I don't know
twele,
yes
twele,
bond, and I think rim ye bond paper is about 500 ma paper
ma paper yes
yeah, 500 ma paper so do you expect mwana wako kuti in one term you or she can print ma paper
maybe exams and other things you know maybe
we don't know
yeah
so you have to tell your kid kuti werenga ita ma homework
and then
so that you get this bond paper pakaoma
yeah it's hard
kunzima
yeah I'm told that we've got our first guest and that is Mr. Sifiso Ndlovu the Zimta chief executive officer Mr. Ndlovu good evening and welcome to the program
good evening to me and thank you and good evening to all listeners
thank you so much Mr. Ndlovu so the schools are opening the teachers are ready and everything is okay right
When you say everything is okay, the assumption is that there are no challenges. But what we are going into now, we are finding that the first and foremost, the children who are going back to school today had transport hassles. The transport hassles that they experienced as a result of lack of fuel. The school buses that are supposed to take the children back to school could not get fuel on time. So this obviously was going to pose a bit of difficulty and danger to the lives of children because we're going to get even buses that are using very different types of fuel and in some cases in bad state of repair.
Mm-hmm.
That is the first challenge that we have seen. And obviously the next challenge, but the prices of basic commodities has risen. And like you are saying already in public schools, you are expecting children to come to school so that when they come to school, they will have something to eat. Where will the school authorities get the food when the food has increased and if there are no fees that are paid on time, and not only paid on time, but paid in sufficient quantities in terms of the amount. Mm-hmm. And so we are saying to ourselves now, this necessitated the rise in some school fees. Although in some cases, the authorities were still yet to give a go-ahead or a nod as to how to get those fees increased.
Mm-hmm.
So without that kind of assessment, we may want to believe that the school authorities are being careless, they are reckless, and yet they are concerned about the lives of the students who have been thrown onto their hands.
Siyawuza kakhulu ke sicela ubambe khonapho so uyakhala lapha ke uthi ukuhambisa amabhasi kade kanahlupha kungela fuel into ezinjalo kuzobuya ke le mtengo yempahla ivele sikhuphukile so ukuthi kuthenga impahla leyo ngani kuyahlupha laba school fees labo bakhuphukile so kunenga kakhulu ngani kuyahlupha
miura isikukwira
umholo vele uhlalo njalo
yes
yeah.
Tinonzwa kuti na va Obed Masara ure vanove mutungamiri werimwe sangano revarairidzire amalgamated rural teachers union of Zimbabwe togamuchirai muchirongwa va Masara ure
tinotenda mukova magadi vatereri
aiwa tinoimba vatereri vapenyu vamasara ure mangwana zvikoro zviri kuvhurwa zvii zvamungati taurirawo sesangano revarairidzi pamusoro pegadziriro dzevarairidzi tinozivawo zvakare kuti muri varairidzi panguva imwe chete muri vabereki zvakamira sei
education sector yemuzimbabwe semamwe mapublic service yese iri kusasa from neglect yekuti vanotungamirira nyika vasina vana vavo vanodzidza muzvikoro medu vasina vana vavo vanorapwa muzvipatara zvemuno havachisina hanya nayo pakutaura kwatiri kuita kudai vana vazhinji vari kuda kundikana kudzokera nenyaya yekuti vabereki vavo havasati vaziza mari yekuti vakwanise kuvabhadharira mari yezvikoro pakutaura kwatiri kuita kudai vabereki vazhinji havana mari yezvikwanisiro zvinoshandiswa nemwana kana kuti aenda kuchikoro kuvarairidzi vari kutoshaya mari dzemabhazi dafunguri ndatambira nhari dzakawanda kune matisha ari kushaya mari dzekudzokera kumahostitien vavo vaakutoenda kunotsvaga zvimbatso zvekuti vakwanise kudzokera kumabasa tiri parumana rwomuzombe panguva inovavarairidzi havasi kukwanisa kana kuendesa vana vavo ivo kuchikoro kuti vavabhadharire maschool fees kutenga chikafu kutenga bhatya tasvika panguva yakaoma yekuti education yedu yaparara taitarisa mangwana handione zvikoro zvikwanisa kuti zvidzidzise vana zvimetsarukano inyange ringori bishi vanhu vachimaga maga kutsvaga kuti ndeise mwana uforo asati aenda kana murayirisi wachishura kuti aiendesa wake wasati aendesa tasvika panguva yakaoma yekuti nenyaya yekuti vanotungamirira nyika ino havana vana vavo vanodzidza muno vari kushaya hanya zvikurusa zvekuti zviro mari dzatinotambira havahusisi kana titi dziri shoma nekuti havazive kuti zvinoafecta sei dzidzivana nekuti vavo havadzidze muno saka kuti muchidimbu tiri kuti mangwana zvichienda mberi kusvika kotoro yapera muzimbabwe hamuna kudzidza kuchamboitwa nenyaya yekuti hakuna munhu ane achafa akakwanisa kudzidza gadziriro yakakwana yekuti tikwanise kupa vana dzidzo.
Saka nechidimu tingati here muri kutaura imi kuti vashoma vachange vachikwanisa kuenda kumabasa varayiridzi ivavo vanenge vasiri kunodzidzisa
chero vane chido chakakurisa chekudzidzisa vanenge vasingatokwanisi kudzidzisa muzvikoro zvizhinji nekuti hamuna zvikwanisiro zvekuti vadzidzise isu sevarayiridzi hatikurudzirane sevarombo kuti tiregere kudzidzisa vana nekuti vana vevarombo sesu tikarega kudzidzisa vana vevaromba ava tauraya vamwe vedu vana vedu vari pasteji imwe chete neyo asi hatisina pekutangira hapachisina pekubata nyaya yatovepo yayo kutoti varombo vese tibatane kubva kuvabereki vari kutumira vana vavo vadzidzisi nevana vachobva chezvavo tokumbira hurumende yedu kuti dai yachinja panyaya yemaosteriti mejure nekufriza masalari zevanhu dai yachinja panyaya yekuti inocelebrata kuti tiriti 100 million surplus budget every month yatora mari iyo yaita kupublic service saka zvatiri kutaura tikuti vadzidzisi kana vachinge vakwanisa kuvadzidzisa asi izvozvo vese mamembers edu vati havatokwanisi kudzidzisa nenzira dzakasiyana saka munyaya yekuripo ndekuti hakuna chichaitwa kuzvikoro kusvika kotoro yapera basa hombe ritoripo izvezvi nderekubatanira kwevarombo kuti vakumbire kuvatungamiriri venyika ino kuti vatore mari yekuwanikwa additional revenue yatikunzwa vachiselebrata kuti yakawanda kwazvo vaiise munyaya yekusimudzira mapublic service edu anosanganisira education neyoyo.
Thank you so much. Vamasara uri maita basa ramba yanyu muri parunhare. Gibbs is the president of Atuze. He's saying the education sector is neglected. Many children are failing to return to school because their parents are failing to raise money. And also teachers can't return to work because they don't have bus fare. And they're also failing to raise school fees for their own children. And he appeals to the government to fund the Public Service Commission.
That's a tough one. So, starting with Umlale Lapake Chonga, Colin, what's the name? Colin, what's your name?
Ngiyaphila ninjandalo.
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini elibhekane lakho khona ngapho lapha elikhona. Sinxa sikhuluma ngento sesikolo lesi.
Mina ngiseplantry baba, hey, akunzima. Kunzima kakhulu isikolo nxa zivulwa so abadala babe khalele abantwana bebuyele esikolo. Kodwa ke ha lo mumi osikiwe manje awuvumeli ukuthi umntwana angabuyele esikolo. Okokuqala phela into efunakalayo esikolweni kufunakala into enjengemali. Imali zakhona kaziko i-school fees zona lezo basidimanda there and there esikolo bathi kona bathembisa abantwana ukuthi nxa bengela school fees bengabuya esikolweni so singazi ukuthi amatisha akhona azabe khona yini esikolweni sakhona uyakwanisa ukubhadalela amahara like last term abantwana babhadala i-school fees bangafuni so yezinto ezenza ukuthi abantu kwesinye isikhathi bethi kabala mali kwesinye isikhathi imali belazo besesaba konkeyani ukuthi babhadalela amahara futhi ngoba into zaona kaziqondakali azikabi stable sikuluthi singathi abantwana bayafunda sikile esikolweni akula nto i-right ezimbabwe kanti yenkosi
sokengendlela
kukhweza ngayo izinto ukhweza izinto lokhana ukuthi ngacabangeli ukuthi kulabanye abantu abavele besehluleka khona ukuthenga lona ibhuku kabacabangeli bona babantu uyaphonga ukukhweza nje kuphela ngoba uprize asiwavala ezikolweni phandle kwezima mdala lapha akuzolantira
ama-exercise books vele imalini
ama-exercise books ntengisizwa phandle lapho abantela ukuthi kwezindawo ngama-$2 kwezindawo ngama-$50 something bona lapho but aseshota futhi okutholakala kwakhona so kunzima kakhulu vele abantu bahamba nzima badonza nzima umuntu ehliwa khona ukuthengela umntwana izinto i-preparation engakabi le-fees so ukuthi ifees yakhona leyenziwa bathi ifees phambili umntwana emuva singazi ukuthi bazayiphatha beyithini kona
ye ifees bathi malini khona ngapho
ifees nxa ngisizwa kwesinye isikolo esilapha e-Lumpy Town bekuyi-$30 bathi kusikhwele nge-65 so uthi ukuthi uthatha i-65 lomthezo ukhweza phezu ka-30 ingazi ukuthi abi imali ezagwaniswa ngabantu yini
le kwini ngama-RTJs kumbe ngamadola kwini kwa
ngama yona la mara TGS abo.
Aha, ngama le day school,
eh? Eh, ngama day school la.
So it is doubled.
Aha, more than.
So so ngama prizes ukuthi isikhathi sonke bebhadala ama $30. So nxa sokuthi sizwe $30 befaka another 65. Yabona imali yakho nxa silandela $95 ngumfana nemali vele ningakhulu.
Ha, kunzima police yakwenzani?
Ah, lapha sokufuna ithandazo mdala ngoba hayi iqinisele sizila kula nto right sizwe. UNkulunkulu yosezangenela kuphela. Especially abantwana sebefela nje izinto ezingenani labo ngoba abantwana ibikhusa lifikhangele. Yiba bakhokheli bakusasa but ngendlela abahlukunyezwa ngakhona sebehlukunyezwa nxa kunje. Abantwana basa ilingelo labantwana kalisakhangelwa kahle. Ngoba umntwana kumelanga asafi. Thina sisakhula mdala ubhadala ischool fees after 3 years. Ubhadala idola after 3 years. Ubungahlukunyezwa indlela le abantwana bethu sebehlukunyezwa ngakhona. Sekuyi-child abuse isinto esenzakala ugovernment esihlukumezela abantwana sikhangele. Umntwana kumelanga acabange kakhulu. Nxa izikolo zivulwa kumele ajabule elitiye esikolo. Ngothi ukuthi nxa izikolo zivulwa ucabanga phela kulezintandane la kabakhangeli kulezintandane.
Yeah.
Le ntandane eziningi kakhulu kuye abanye abantu abavele besehluleka umuntu ephile kabakukhangeli kungekhona lokhu. Izandla kazilingani uyabona. So uhulumende uthi abekhayelele labona abantu labantu bakhe abasebenza kuye abantu bakahulumende kabaholi futhi imali zangkhona zanelezi ezizwa. So bathi siyenze njani? Kabe uyabo vele ungapha ungaholi ngapha ukuzikhwele ngapha yonke into ikhwele yabona ukuthi ezindlela yokuhlukunyezwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Colin, sibonge kakhulu khona ngapha ePlumtree. Ungapha ngakhona kwamadlambuzi kumbe ngapha
na nje ePlumtree Town impilo ekhamba yabo zinyama la kovaka.
Hayi sibonge kakhulu baba,
kubonga mina baba.
Yeah, that is Mr. Colin. You know, Colin is calling from Plumtree. His surname is Ndlovu. So he's saying there are a lot of issues that are taking place right now. Parents don't have money, literally, because most of them are not working. And this says if you don't pay school fees, you don't take kids to school, because they won't be admitted. So he says the other thing that is troubling is that in some cases, teachers are not there at all. So they could be there, you know, just walking around, but not going, not teaching. So he says that's a very big problem. And in terms of exercise books, he says they are now expensive, you know.
$2.
And that's a lot of money to him. And he says in terms of also, you know, the day scholars, the fees has increased from $30 to
$95.
So it increased by $65. So he is really saying that people must pray.
I
for
know.
Them. Yeah, yeah.
That's said. Tisata enda kuna Van Love. There's a mwanonzi mkoma Courtney Mpemi. Varuta uropana hapa wachiti. Manzi mukaona muzera. Unenga waka mira pa marobots. Kuno ku South Africa wema Zimbabweans. Uchitwa gamabasa unonzi watiti. Vanaiva o vanga daivari kushikoro. Daimari ayipindira o mwenyeka ya Zimbabwe. Shumwechete ni shukuta rona mkoma Colin kuti daimari wapindira. Ndo shukuta rona mkoma Courtney Mpemi. Anishinjuno zgisa titi shukuitu kwa newana varum South Africa. Maybe tombo ita tinzi kwa kuna Vasifiso Ndlovu. Mr. Ndlovu. Yes, can you hear me? Yes. Maybe you can just give us your organization's position. Some organizations are saying that their members will go back to school but will not be working. They will go back to their respective schools but will not be working. Some are saying they are not going back because they don't have bus fare. What's your members' position?
At the present moment, I must assure the Zimbabwean population that our teachers, despite that they are in poverty, they are experiencing these challenges of financial resources, including their own children are suffering as well. But their love and commitment to education and learning of our children is unsurpassable. So we have got dedicated teachers who have gone back to work, and they are working very hard to deliver lessons. And they've been doing this for so many years. That is one thing that we can give them credit to. And we have not, therefore, at the present moment, as educators, declared an industrial action, which industrial action is likely to jeopardize the education of the children. So we are not punishing children when we engage in lethal action. When we decide to engage in lethal action, we will be fighting the system and we will be fighting the authorities. And our message will be directed to that. That is why we give warnings and determine the kind of action that is effective and short and less damaging. It would be a travis of justice if we are going to go into the classroom and punish children by looking at them and sitting down. Then that, to me, will not be the best way of engaging the authorities, because we will be punishing children. So let us encourage each other, and despite difficulties, to continue to soldier on and help the Zimbabwean population. And this is what the Zimbabwe Child Association has been doing. We educate the nation. And most importantly, we continue to create dialogue. This dialogue should result in the authorities understanding the challenges. Mm. Our dialoguing machinery has always been in place and has been continuously engaging the authorities on this problem.
Thank you.
And right now, we've done so.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. Tineva Tereri, tinamkoma Edmo Chishiri. Eva tanga kupinda tomu zauna mkoma Chishiri. Magadi?
Dino farangu, magadi iwe.
Chakasimba baba, magasimba onda gona ere zita ilo.
Ndiro chairo chairo.
Ndori ripachi tupachesi mbiji eji.
Ndori ripachi tupachairo Edmo Chishiri kusaka kuno masingo.
Zaka rino pisa.
Chaizo, chaizo.
Aiwa, ndizvo zvokumborerutsa kuti nhamo isanyanyotiremera munombosekwa pano nepapo. Tiri kukurukura nenyaya.
Ndizvo chaizvo.
Tiri kukurukura nenyaya yedambudziko rokutarisana nevarairidzi, vana vechikoro, vabereki, kuti tinzwe kwamuri tipeiwo pfungwa dzenyu.
Zvokwadi, kungoti hazvo ndiziya zvinorebwa kuti mwana watsva kudumbu, maivo vatsva kumusana, zvinosha kuti uchadetsera umwe ndoupi. Ichokwadi kuti varairidzi zvikuru sei kumaruwa kuno kwedu kwetiri kunoko vari pakaomawo zvisingabviri, asi kuchitarira isu vabereki kuti tiwane zvokwadi zvakati omera futi zvisingabviri. Asi zvose zvokwadi tiri kungoona kuti hurumende yedu yatihwira urombo. Ndo yava kutiisa pamwe pakaoma zvisingambobviri.
Hurumende yakuisai pakaoma nemutoo upi?
Ndiyo yetinotarisira kuti inofanira kugadzirisa zvunhu zvakafanana nezvemapuraizi izvizvi zvationera. Mari yacho yokuinda kuchikoro haichawaniki kuti vana vaende kuchikoro. Madzikoma avo ari kungotiza achivambuka kuinda Joni, vamwe vari kufira munzira, vamwe vanofira ikoko. Iri nhamo iri kutiziwa muno, saka dei zvabvira kuti zvinochemiwa navamwe kuti dei vanhu vagara pasi zvematongerwo enyika ivavava vakataurirana, ndinoona ndopangamuka zvingabetsera. Asi umbindi ndoga wehurumende yedu, ndo saka tichichema nayo zvokwadi rwativuraisa.
Mune vana vari kuchikoro here?
Mukati kudii?
Mune vana vari kuchikoro here? Tinzwe kuti mari dzakakwirawo zvakadii.
Kudaniti wechikundira vakunika mhani ndinongova muchidhirega dhirega.
Ndine urombo. Ndaachibvunza kuti mune vana vari kuchikoro here, mutidzwewo kuti muri kubhadhara mari maschool fees.
Ya, ndava kukuwai zvakanaka. Ndine mwana umwe ari kuchikoro, umwe wakatongoenda Joni nekushayikwa kwayo mari. Uri kuchikoro wacho, hatisi hedu kuzvikoro zviya zvinodhura dhura. Asi tinobhadhara $75 patemu, asi haisi nyore kuiwana kana uri kureserva umwe wangu.
I know.
Zvimabasa zvatanga tichitaita zvokuvakavaka hazvina unovakira gobhadhara, pamwe kutongopuwa mapfunde rukweza. Zvino ungabhadhara nazvo kuchikoro?
Aiwa, panonetsa.
Vana ivavo vanenge vachida kudya, vanoda mayunifomu, zvinhu zvose zvinongodhura. Zvokwadi, hurumende yavakomana ava yatisa pakaoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa baba. Tinoimba kuti minamato iri kunzwikwa, kutaura kwamatoita ikoko kukuru.
Ndatenda zvikuru kupindawo pachirongwa nhasi.
Tinotenda nesuwo baba.
Okay.
Thank you. Gibbs, that was Mr. Edmo Chishiri from Zaka. Zaka, they say, Zaka rinopisa. I don't know kuti isadza rinopisa here or isu varinenge richipisa, whether it's the sadza or the sun, but they say Zakari no pisa.
Interesting.
Yeah, so he's saying both teachers and parents are struggling in his area, and he's appealing to the government to fix the problems, especially the price rises.
Mm-hmm.
He says prices are being hiked, almost everything is rising, and you know. Then he says that there is also a need for national dialogue. Those parties should put their egos or political positions aside and look for a common position, which is a national dialogue.
Yes, that's umlaleli Baba Jonga. Yes, lo babu Dube. What's that going? Yeah, Dube kuto akuluma. Is Shona?
Yes, who gives Dube ya kuluma?
Who gives Dube Junior?
Hey, Dube magadi.
Magadi.
Dagasimba wa Dube murufu na murukupi?
Drumu na drumu South Africa.
South Africa, nare nyu nenge irikuti donei?
Ndofunga ine, asendru kumadwai.
Muri nzimbo ipi ku South Africa?
Riku Kenya, kumu Northwest.
Northwest. Wajinji wa rumu diaspora kusanganisira oneni, tisu tunenge tukuto mboti pano nepapo, tishibatsiro, tishikanda masenzi, mawiri matatu. Kuti zvinhu zvireruke kumusha zvizvi zvamungataura imi mune vamuri kubatsira here
pari zvino handanga misina kuvandakabatsira asi muvhiki rinotevera ene achiti ndirikangobatsirawo variko kumusha vari kutambodzii
Right, zviti pai pfungwa dzenyu nokuti ndanda kukandirai mubvunzo musati mataura taurai tinzwe zvamuri kuda kutaura Andani chitaura kuti chitauraiwo zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Panyaya yamuri kukurukura nezvayo yekubatsira vanhu kuZimbabwe. Ndizvo zvatinotsekera kubatsira kuZimbabwe. Asi dambudziko redu manhembe rekuti kune dambudziko rezvanopiwa. Unokwanisa kubatsira. Vari kumusha ichiri kubatsira hako hama neshamwari dziri kutambura asi nikubatsirawo muzvinhu zvacho zviri kusvika mumaoko evakaipa handimaona mani ngozi pamazuva mwedzi wapfuura apo pacyclone yatanga yaitika takabatsira asi zvinhu zvacho zvimwe dzakagonganza hazvina kusvika nokuda kwekuti takaitika inzi vongamhamene nechichiva
Nhasi nyaya hombe yatava tichinangana nayo ndeye nyaya dzekukwira kwemaschool fees saka ndaa ndichifunga kuti muri kuti ini ndiri kusouth africa ndine vana 5 vandiri kutobatsirawo kubhadharira school fees
aiwa ndine hanzvadzi dzangu nevanin'ina vari ko kumusha vari kuenda kuchikoro ndobatsira
aiwa
panyaya yekukwira kwemitengo yezvikoro yatiraba kundibata nekuti munoona dambudziko riripo nderekuti kutumira kumusha mari kuti nesei handi maona
Thank you so much, Baba. Regai tinzwe kuna mukoma Odysseus Hove vambotora nguva vakabatira zvakare parunhare. Mukoma Hove makadi. Hallo, vaHove muchiri parunhare here?
Enxa kukurumisindebele. Baba Hove, unjani?
Maybe.
Nomzala Odysseus Hove ukone tsimwane. Kumazano Odysseus sekinyi phone lap.
Ndofunga phone yawe yadona. Tombonzwa kubva kuna vaMasaraure ndofunga.
Yeah, yes. So let's get back to Mr. Masaraure. So Mr. Masaraure, are you still on the line?
Yes, Mr. Upstair.
Now we've got a parent who is in Plumtree who are saying that, you know, sometimes it's hard to pay fees because of uncertainty over teachers, you know. You are saying that some teachers never attend to their lessons, so it's difficult to pay under those circumstances. Is that the case?
Okay, yeah, if that's it, in some circumstances that might be true, but I think we have to agree as a nation that the teachers just like any other worker. They live by shelling their labor. It is the only commodity that they have. They live on shelling their labor. The health care of their kids is dependent on their labor. The education for their kids, the shelter, the food, you can name it. It is all supposed to be funded by the sweat of their labor. So if their labor is not being paid as expected, like the employer is not paying them as expected, you don't expect them to fully commit themselves. We don't encourage teachers not to deliver, but we actually encourage the government to pay them a living wage so that they can fully discharge their duties. You will recall that on the 15th of April, we did write a letter to the government through the Minister of Finance, the Public Service Commission, where we were reminding them that the salaries that we are in have still been eroded by the ever-increasing price of basic goods and such. But they didn't respond up to now. You will remember that sometime in December last year, we were walking all the way from Dar es Salaam during the holidays because we don't want to disrupt the smooth learning in the classroom. But here we have a government which is not prepared to provide social services. We have a government which has abdicated from responsibility. And the nation now expects an individual teacher to shoulder the responsibility of educating the nation. It is not the responsibility of the individual teacher, but the responsibility of the government to provide education, the responsibility of the government to provide health care. How do they provide for that? They have to pay the teacher. So, at the end of the day, we don't want to blame the teacher who is already overburdened by working and supplementing an unpaying employer. We simply encourage them to decide their duties, but we can't do more than that. But the person who is supposed to be our government, and the government must simply play ball. You realize that for us as a union, we have said teachers are going back to work, but they are not going to be undertaking any duties. It is clear that these teachers are living under very difficult conditions.
Yeah, thank you so much. We need... Yes. We'll cut it short there, but we'll come back to you. So I think you can hear him, what he's saying, Chonga.
Yes. Yes, tinawa Mananda Barunare. Mr. Mananda Magadi. Aiwa, tinotenda zvikuru kuti mapinda muchirongwa todaira kuti vateereri vapenyu. Ndikanzwa Mananda, ndinofara kwazvo kuvatambira nekuti vaMananda vanodai vari mutambi webhora, vanotamba nemakumbo ese.
Yeah.
Ndizvo here vaMananda.
Like Peter Ndlo.
Yes. Vanhu vayakuluma, he speaks, vachitaura.
Finish.
Tadaro vakomana, mutadaro. Ndanga ndichinhaka hangu handina chishevero chakawanda kuda mutaura zvakawanda. Chishevero changu chingori pakutipa. Ine chiyucha vabati vadari. Iye nevabati vepamhepa apa. Ndaa ndichikumbira kuti ini chinyucha veever pane madhibheti pamalivetoks akafanana naaya ai kuti pawanepo ehwani anobva kuhurumende angachidudzira vanhu kuti maprograms asvitsa kuti hurumende isvike pakadai chii sei masvika kuti zvinhu zvimiri pazvakamira ipapapa nekuti mukatsvaga vanongoita analyse pasina hurumende at the end of the day tinodzoka futi kugovernment nekuti government ndiyo kwatichazongochema saka hatinacha tinenge chipibeki ngationei mukana unoita kuti munhu anobva kuhurumende ange aripo ungava kudepartment ripi kana chero ramunenge mangobata musi woyo rinenge chipibeki hatina kufadza vanhu ngakuuye munhu ende izvi ndinozvitaurawo kuti nyange nevo vari muhurumende kana vakatorwa paruzvino ngavasarega kudavira mafoni because it's a pity that at the end of the day people end up discussing something that is very painful and with no clear answer that is coming from the government.
Ndofunga on that vaMananda ndisakukata hangu but ndaida kuti on that maybe vatiinavo vangatibatsira kupindura nyaya nokuti ava vashandi vehurumende haasi masangano akazvimirira ari kunze tine varayiridzi vatiinavo muchirongwa chedu. Hatina hedu kukwanisa kubata minister kana permanent secretary asi tine vashandi vatiinavo vari vabereki ndo nyaya tiri kunyanyotarisa uye hatisi kunyanyotarisa kuti hurumende
ndakunzwa ivajonga kuti varayiridzi vamiinavo ndo vabati vevana.
Yes.
But already ivo nevarayiridzi pachavo pachezvavo vana vari kutochemawo vachiti homwe dzavo hadzina kumira zvakanaka.
Yes.
Saka pamuri kuwedzera pamusoro pomunhu agara ane maronda ari kuchemawo pakati pake saka mukaita kuti munhu ere anga achitaura iye agara achitorwadzwa namaronda ainawo anenge achingoona zvakafanana
asi
ndinofungidzira kuti zvinenge zvakanaka kuti permanent secretary kana ivo minista pachavo ngavauye vabude pachena kuti ngei hurumende yasvika pastage yakadaro dini zvino maticha minawo vakabva makabata vari pavo vange vachitaura kuti aiwa zvinai minista isu ndisu tine vana ndisu tinogara nevana ndisu tinoona vana imi makagara kumhono mutapa ukowo isu tine vana nhamo yatinosangana nayo muzvikoro iri papuractica pagiraundi ndeyakati 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 ndo chaicho chishuviro chao chandangoda kukumbira kuti
ndanchida hangu tinoti nevamwe vateereri vari parunhare ndaida kutaura hangu kuti aiwa ndinotenda ino kusimudza kwamaita nyaya asi mukatarisawo kazhinji pano pachirongwa chedu tinoedza kuti tinge tichibhalanza kana tichitarisa nyaya inenge yakanangana nezvikuru rimwe divi but apa tiri kutarisa hedu general kuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana vabereki imimi vamanhanda makagadzirira zvakadii varayiridzi makagadzirira zvakadii vezvikoro vakagadzirira zvakadii tinotenda hedu vamanhanda regai titore mumwe muteereri Thank you so much, Gibbs.
Yes,
you were saying that in future, whenever there's a debate, you should also bring government representatives.
Yeah.
He felt that those who are speaking are speaking against the government.
Mm-hmm. So yes. We actually tried to contact
yes.
the government, but we couldn't manage.
Yeah,
so, but thank you for him for having raised that.
Mm-hmm.
So, Dr. Slobo, I'll pick one.
Hello?
Yes, hello?
Yeah, Linjan.
Mutara na mkoma kutu na ndikuni ni.
Oh, wampemi.
Mwakatile, wama nani.
Vama nanda vaenda asika namira tinovadzosa futi pachirongwa ini ndiri mupenyu Gibbs ndiye ari kuchema hake nekuti atadza kutumira mari yevana vechikoro vari kumusha asi right I managed
yeah.
I know
ndarichengeta vaneranza dzangu for tukomana kwatwa mafomu fosi da utunyore hivyo ni maanza zangu hiriku nda college saa kuma na fuwa natuwa nisa skoro nda ito watuwa ume ndia ise kuma grip nketa ya nasi ise nda ulo kuma prazi gozi penya ato wata wato oma kutimita kwa nisa hindi bada re school fees yao nene ndete la fiti kafu kumisha hii zazo oma nita ule pangu nita hindi mbapa
saka mnuti wana wanga ita sei manju
mkati kudi
Tati zvino motire mangwana revana romira sei?
Apa vatorina kuti inipai zvangu hatorina kana future bhozi kana nyika yedu yakamira yakadaro hatingatarisira mangwana revana remunhu wese ari zvibago tiri nacho bhozi vana vaenda pekundikana ndivaendesa kuchikoro zvanoti vadedza kunoese kucherwa magrepsi ketaunhu vaita se vachizvowedzera mari dzavo dzechikoro kana nyika yazonakawo zvoendawo zimbabwe unopedzisa fundo dzako kuzvipenyu vatondiremera ndatodisaida kuti kaanza kangu karikakose tichin kapamogenzinitezizvozvo nekuti kachitongopedzishaokaa last fe ona ndakabudisa mari akawanda handingagumiri panzira but tim foy yatodira ratoutopinda mubhazi next rotovakuno
ndinombonzwa vamupemhi ndingoti dimu nekuti nevamwe vateereri hedu asi ndachida kuti ndikupeiwo rubatsiro kuti mati mamboedza here zvimwe zvana bhimu zvatinombonzwa zviya izvi kuti zvinobatsirawo vanhu vakaita senherero
bhimu yacho haitoshandi haitomboshandi kana dzawani like kwatinobva kwachoshakwandobva hapana kana wani sikushanda handisina kuneko otherwise dai hurumende yezimbabwe yakwanisa kukunzira tisivana vezimbabwe kuti
Thank you so much. Ndofunga tine mumwe muteereri. Maita basa vamupemhi. Ndofunga tine mumwe muteereri.
So we've got Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. He wants to contribute. Like we invited him to come right now to discuss this issue. Baba Gaule, ungachona njani?
Ngichonile kakhulu Gibbs, uchona njani ngozi?
Sichone kahle sibili. Sizwa kuthiwa ke abantu bathwele nzima ngokuhambisa abantwana esikolo. So kodwa kulabantu lapha ke abantu uhulumende nguye ongazani udonsela abantu phansi ngoba vele umnotho akukhanyi lokuthi uya ngapi so ke akuphendula abantu khonapho babagawule
ya hayi abantu akuso kuliqiniso ukuthi into zili kukhulu yelizweni abantu babhekane lobunzima bemali
imali kayikho ebantwini kipsi elizweni lapha njalo izinto zonke intengo yakhona ikansile yakhwela yahlanya yaphezulu khona le ukwenza impilo zabantu zibe nzima kuliqiniso kakhulu lokho engikhangele ukuthi lo nkulumende layo ukhangela uyabona ngoba ngileqinisa ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi hayi kuzamele kusungwisile amabhanti kakhulu kodwa okwakathi esibili ngiyakuzwa ukuthi sibili hayi ngiyakuzwa sibili nami ukuthi sibili abantu bathwele nzima sibili kakhulu ngomumo lo khona kodwa ngilethemba lokuthi umqanso lo sizangena emehlweni omunye ozasenza siyehle siyegijime siye phansi izinto zibe ngcono ngikhangelele khona ukuthi sikhangelele khona okusonke ukuthi phambilini kube lobungcono njalo angikhangelelanga ukuthi kube isikhathi eside abantu bephakathi kodukulu njengalolu
kodwa ke abantu bakhala sili bathi vela kukhanya ukuthi kungaguquka khonoko kulo munye lapho obhalileyo esithi kumele ukuthi kuguqulwe uhulumende ngoba vele uhulumende uyazidlulekela so ke khonoko ke yikho ngazani abantu bakuhlosile ukuthi khiphani uhulumende ngokuhulumende sedlulekile so wena ungathina khonoko
mina kangivumelani lako khonoko kodwa ngithi mina okwakathi esinyanga nalesi kiyo ngiyakhangela nje ukuthi ungabona sisihamba sesiyefika ekupheleni komnyaka ungabalanga le inye inguquko ekhona ebunzimeni lobo esihlangeneni lawo ngithemba lami ngiyabe sengilahlekelwe leli themba kodwa kokwakathi ngileqinisa ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esisho ukuthi lo mongameli wathi madoda amabhanti azamele kutshe kunzima lapho esiyakhona la esesikhona lapha kathesi kodwa phambili kuzalunga sikhangelele khonoko umumo sibili unzima sibe kumangalisayo asikubalekeli khonoko njalo siyakuvuma ukuthi abantu baphakathi kobunzima le mali kazikho and ngileqinisa ukuthi ungakhangela ukuthi imali yakho ukudla sokudula njani yonke into sokudula njani abantwana abanye bazagcina sibili behlulekile ukuthi babhadalelwe imali zezikolo
kukhanya kulobo zima bamba khonapho ke baba Kaule so he's talking about what Mr. Mthuli Ncube the finance minister said you know about austerity for prosperity that people should tighten their belts for better times ahead so but people are saying no this government has actually failed so he says let's wait a little bit
maybe it's too early to say that
yes so maybe let's go to Sifiso Ndlovu then we can go to the other person
Van Ndlovu hello Mr. Ndlovu ndashida kuti ndikande ne rurimi rwesindebele but Gibbs have handiti nditaure neshona
I just ndebele
nditaura miezva
the guy nditaure neshona ndivudze kuti matambudziko ari kusangana nevarairidzi sevabereki wonguva imwe chete kusangano renyu ndehapa amungataura
okokuqala ababalisi bahlangane nobunzima obukuthi bona ekontilo zabo abanayo imali enelisayo ukuthi babuyele njalo emsebenzini babuyela ngokuzinikela nangokubopha kakhulu ukuthi bakwelede lapha labasaya ngokwakuqala lokho sebefikile esikolweni sebehlangana lobunzima bokuthi nanku le-curriculum entsha ifuna phela izinto ezizabancedisa ukuthi bafundise kuhle kakukho teaching and learning materials in schools in short supply and so we find that parents now have to grapple with the new curriculum which is demanding in terms of what equipment we must have in schools to sharpen the minds of our children so this is a challenge that we are facing now as teachers and in particular we have both those teachers who have been affected by for instance in Manicaland the cyclone they still have got to grapple with picking up their own livelihoods and making sure that they've got enough clothes enough equipment to just to put up shelter for themselves in the schools that they are and sufficiently therefore be in the correct frame of mind with that to deliver lessons so they require as much as possible a little for our social support and not only that but also psychological support so that they can pick up the pieces. We are encouraging that. So there are some schools that are ready to open, and those schools that have been ready to open must be supported in that regard. Those are some of the challenges that teachers are facing in the open schools. But like I said before,
the other problem that they are facing, that the parents have not had opportunity to pay all their fees in adequate amounts, which makes running of schools even more difficult.
Thank you so much, Kunzima Gibbs.
Kunzima Kulusibili is talking about lack of money. You know, teachers ended up ending up borrowing money to go to school, and you know, it's a sad situation, really. So now let's take this opportunity to discuss another issue that is of interest, you know, to the public. These Vuzu parties.
Explain what
I Vuzu don't even is. Know what Vuzu is.
No, you know.
No, no. What I know is Vuvuzela.
You were a student.
I suppose we used to visit some schools, but never engage in what these youngsters are actually doing. So now, so now the question is, how do they do all this when there are so many things that are affecting parents? So let's pose this question to Mr. Kaule first, and then we go to the other guys. So, Baba Kaule, there are these parties, Okutwa Vuzu parties, where kids actually engage in sex. You know, some use even aphrodisiacs and all those kind of things. So where are they getting the money from? Because parents are complaining that, you know, they don't have the money. So what's going on here, Baba Kaule?
Really, Gibbs, I can't really tell I'm my brother where the spoiled kids are getting the dirty money that they are spending on all those things.
Mm-hmm.
But it really is embarrassing to learn that kids embark on such state activities, even taking drugs, and especially towards opening of schools, and when they throw their parties and do all those dirty things.
Mm-hmm.
It's really an embarrassment, really. It's a shame, really. I don't know, really, but we need to do something about
maybe,
that.
Maybe parents are here maybe to blame, you know, as well, because where do you think your kid is at midnight, you know? Even in the afternoon, we used to be monitored, some of us, when we were growing up, so as kids. So your kid goes to a Vuzu party and comes home drunk, and you say it's okay. What's going on, Baba Kaule Konap?
Yes, you are very right, Gibbs, to say some of the parents are to blame for such a behavior. But at the same time, you must bear in mind that at times, you know, if you are even a pastor, but you can produce a thief, a criminal. And these are some of the characters, and these are some of the things really that we come across in life that are unavoidable. That, you know, from a Christian family, you get someone, you know, getting involved in those Vuzo parties and things like that. But it is the at the end of the day, it is the parents to blame.
Bamba kona Baba Kaule.
I just think that, you know, sometimes it's not right to blame the parents. Like in this instance, the party was held in the afternoon. You used to leave home, just take your soccer boots, or maybe just change into some sports attire. You leave home, your parents would just assume you are going to play soccer. But on the way, you change. And
now the problem was, when you go back home, and you are smelling beer or you are drunk, you try to chew some newspapers in order to throw away.
But how many times? How many times do you face your kid whenever he or she comes back from wherever she is, just to check whether she is
drinking
of any beer or something?
You can tell the behavior.
Mm-hmm.
Saka ndo ingaita here kuti mwana zvota panzimbo yekuti ndi verenge ndogara ndakatsamira hangu degree rangu ombotamba akachiita zvemavhuzu pati.
Haizvati zvitigiri hangu goma asi ndingoti chinonetsa ndechekuti dei hurumende yacho yairi hurumende inoteerera vanhu. Manje inotoisa standam zveyo haina chanoda kuhwa kuvanhu. Inotasa kutoti inotongoradza kuti haisi hurumende yakavhotegwa zvayo maitiro ayo. Noti ineikakuda kukaurisa vanhu kwainoita kuti kana mudzidzisi wacho achitotadza kuenda kuchikoro saka mofunga kuti anonodzidzisa sei. Ashayiwa ambotoshayiwa mari ozoita maricho kuti adzokere kuchikoro. Saka mofunga kuti inonobuda ikoko nyange akaenda kubasa kwacho ikoko chii chaanonobudisa iye achingova nestresi yekugoti kumba nakana vana vake anotokona endawo kuchikoro. Handimbooni chinobuda apa dei vanhu vavangobva vasiya havazvigoni.
Regai ndingoti kuna vagaule 30 seconds vakupindurei nokuti pamwe ndingatadza kupindura zvakanaka. Vagaule vaDonald Mamboma vari kuSouth Africa vari parunhare vari kuti hurumende ndo iri kukanganisa is blaming the government panyaya iyoyi yekuoma kwakaita zvinhu kungava kuzvikoro kungava kune zviri kuitwa nevana nezvese izvi.
Ipapo ichokwadi kuti the blame goes to the government. Kana zvinhu zvashata kana zvanaka zvese zvakadai hurumende ndiyo mubereki ndiyo baba namai vemba izvozvo hatisi kuzviramba but isusu tiri kuti hationi kuti iye zvino baba varipo namai varipo vari kutsvaga nzira dzokugadzirisa nyaya yedambudziko riripo munyika ranga riripo kana nyengu yaana vana mugare iye zvino vamunangagwa vawana zvinhu zvasakara zvinhu zvasakara kuti dhu iye zvino vari kunhonga izvozvo kuti vagadzirise kuvaka nokuputsa-putsa kuputsikaita nezvinhu nokuvaka kwakasiyana iye zvino ngativapei rutsigiro tivapei nguva yokuti tione kuti tisingamhanyiri kuti vatadza tovapa blame ngativapei mukana neurutsigiro rokuti vashandire mhuri yezimbabwe vanhu vararame nyika irarame.
Thank you so much, Mr. Gaule. Mukoma Mamboma, tinoimba kuti mapindurwa manzwa zvataurwa navagaule inhengo yezanu PF vatinawo pachirongwa.
Regandipindure mukoma
ngoti dimu 30 seconds nokuti nevamwe vadare varipo tina vandlovu navamasara ure vari parunhare.
Oraiti mukoma, iyi nguva inongonzi nguva tiyopenguvaka hazvibatsiri nokuti nguva iyi yatorebesa zvokuti atova makore akawanda pachingonzi kubva vamugabi vacho vaingonzi nguva hapana kana nguva tichamboda iyeyi tichingochembera tiri kumasango chingonzi nguva yeyi kana vasingagoni ngavatobvapo kwiki
asinge vanhu
takaona vatangira paenglish zvipa hazvina kana mbeta 3 months ngavabve.
Thank you so much.
Maita
basa mukoma mambo matinotenda zvikuru. Thank you so much, Gibbs.
Yes, abezo vakuru vakuruma kona pake yavadala. Let's go to Mr. Masara Hore. Are you still there, Mr. Masara Hore?
Yes, I am here.
I guess you are still young, right? Below the age of 35, 36, right?
Yeah, 35.
So did you ever attend these Vuzu parties?
Yeah, in this part of the country where I come from, there were never such parties. I first heard of them through the media. But I think they really tell a big story of the nature of our society. More issues of morals and social conduct at the level that, there are a lot of issues of people leaving their kids, going to Africa, trying to fend for their kids. And the kids are alone at home, so you are just spending the money to cater for the basics, but you are not there to monitor them. I think that contributes a lot because you are not there to be monitoring your kids.
Okay.
You also have to fend for their living.
Yeah, thank you so much. Baba, Swiss on Lovu. Loku kwa nangka mani? Lovu, yangizwa, Baba?
Yanguza, Utiwa.
Yeah, kwa nangku kwa kutuwa mafuzu pati, kufele kuhini kwa nangku? Nasikwazi, Baba?
Abantwana laba abanye bakhona sebengabantwana abangabazali ngokobo lwabo bazondla abazali bengekho umzali ebesithi okungangenza ngithi compensate ukungabi khona kwami ukuthi umntana nami ngimthabise ngemali abantwana labana bese besenza-ke amaphathi abesithi njengoma ugift ekhona le e-amerika abesethumeza nje amadola e-amerika ngu-100 ebantwaneni abanjengalaba ukuthi baphume bayethenga otukizi ukuthi njalo uthinte imadlalo kana kube kunenganyana sebesenza amaphathi yibo labona abantwana abasebezona-ke ngoba sebeziyela emagaya lo umntana ovele ezuza okuncane kalayo nemali ukuthi ayihlephule kodwa lwani uzuza kube kuningi yosuka ahuge abanye bakhe kube sokusenzakala lokho ungaphika kunanzelela kungaloku kwenzakako kwenzakala ezindlini eziphosa ziye ngabantwana abazondlayo ngenye indlela abazali sinomlandu ngokuba sinanze abantwabethu kanti nanxa sibathiya sibe leqiniso ukuthi abesibathiye khona kuloku lelihle lomzali elikhali elikhaliphileyo eliwakhabilayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Ndlovu. So he says, you know, the problem is that some kids are now parents back home. You know, their parents are overseas and working, but the kids are alone. So to compensate for that gap, you know, parents end up sending lots of money to say, okay, I'm not there, but enjoy my money. So it's a compensatory way of doing things, right?
Of doing things.
So, and this is, but it entices some kids to do other stuff, you know?
That's true.
Yes, so maybe just wrap up and...
Yes, since Nguaedia Kufamba, let me just go back to the issue of schools opening. Mr. Masarori, we understand that your organization has a position with regards to its members. We understand that they are going to go back to work, but they are not going to be working. They will not be working. May you clarify on that? Hello, Mr. Masaraure.
Well, to my question, we have a regime that is determined to curtail labor rights. They are using various tactics to harass and victimize our members. So we are encouraging them to go back to work, but they will not be undertaking any duties. So for the first week, we are going to be using the week to mobilize and organize all the teachers. We are hoping that in the next 2 weeks, we'll be announcing dates for a full-blown strike. We are encouraging the parents to support us. We are encouraging the learners to support us because we cannot pretend to be teaching when we are not teaching. We don't want to try to normalize the abnormality. No one can sit on an empty stomach. We know no one can sit on the can't send their own kids to school. So we want to rectify this era now. This can only be rectified when the working class unites across the spectrum. So we are inviting the parents and the learners to support us. So the first week, we are sitting in after Friday. On Friday, we will be announcing the date for a clear, complete withdrawal of our labor until our salaries are paid. They should be paid in United States dollars or a market equivalent so that we're pushing our members from the economy that of course crept into our country. And we know that we are being told that we have to be patient, but we cannot share our lives to another day. We have to live our lives now. Our kids have to eat now. They have to go to school now.
Thank you so much, Mr. Masaraure Gibson.
Yeah, Baba Kaule, posilokutina kona posibili ngamafishanba.
Abantwana bahambe esikolo, ababalisi bahambe esikolo bekwenza umsebenzi wesizwe, bayenza umsebenzi. Umbalisi vele yena Gibbs makhangela, umbalisi vele umsebenzi wakhe umfarisi fana nokuthi ngumfundisi ngoba usebenza iingilosi zikankulunkulu ezingalacala, ezingalani, ezimele zenzele ukusafaya zengcono. UNkulunkulu uza wabonga abanye abantu abayenze okuhle. Ngokunjalo bakithi asisengenithi zizakwazi into zilukhuni, kodwa sinethemba lokuthi izinto zizaleni kulukhuni siyavuma, kodwa asambeni ababalisi izikolo azivule, abantwana bahambe beyifunda konke lokhu kunyika. Okunye abantwana abanye ngathi bawoniwa, abantwana bawoniwa ngabazali njengalokho kade sikhuluma ngovuvu lani. Abantwana abazali siyakhumbula funa ukunika isibonelo esihle kakhulu. Yabona abantwana bakamgale ngesikhathi sana babegida phezu kwezimoto abese-South Africa
ngayoyesiyabobotha isikhathi dugaoli
eziningi
sibongile gaule
imali bacule bengasakwazi
ukuthithank you so much
ngaphandle ukuthi bayenze izinto ezinjengazena ezingalangqoni.
Thank you so much Baba Kaule. Sorry, we're out of time, we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Sifiso Ndlovu, Zimta CEO, Mr. Obed Masaraure of ATUS, and Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF member. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again on Live Talk next time. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, jonga kande miri, nichitenda wa tereri vose, wakwanisa kupinda mchurongwa. Nemi mose, musina wakwanisa kupinda mchurongwa, asima mchitera chirongwa. Tuetirambaya magati tigira, Studio 7, denyu, mora rashakanaka.